Nhasi ndopata tiri kutarisira kunge tichipinda mukoti sekutaurwa kwazvakataurwa nekuti dhoketi racho rakazenge ranzi ripasanurwe. Rinzi 3 vamire vari pavo vega, then vamwe 17 vamire pavo vega. Saka madhoketi akachiona kuti ari mairi nhasi. Patakamirira kuti vataure nesu kuti vatiudzoti iriko here court nhasi, asi havana kugona kutifondera kuti iripo. Zvisinei tazoonana zvedu nemapurisa, vakatiudza ivo kuti dhoketi raendeswa nhasi. Saka vachazotiudza ivo kuti koti yacho chainge ichiitwa musi upi.
Saka vari kupomerwa mhosva ipi vasungwa ivavo?
Vangava vapomera mhosva yekuti contempt of court, asi zvazoongororwa zvakazonikwa kunzi 17 havasi paindadict, havana kubvira vamboenda kukoti. Saka havanganzi muri pacontempt of court. Saka vanga vachipatsanura dhoketi racho kuti vatsvagire vamwe 17 ava mhosva yekuti vangavape saizvozvo. Saka asati aziva mhosva iri kupiwa vamwe 17 ava.
Saka kubuda kwavakaita nemugovera vakabhadhariswa mari dzechibatiso here?
Kwete, hakuna mari yakabhadharwa. Zvaiita sekunge sika zvinhu zvacho. Zvakavangorekana vangonzi havanga vachienda zvavakumba, tozozoona kana tako vachiedza kukoti.
Tinozova kuti vashandi ivava vanga vachigara pamahofisi ekanzuro vachiratidzira varipo, vachiri kuenderera here nedanho iroro?
Pari zvino pamazuva mairi matatu havana kunge vaendapo. Asi vari kutsidzira kuti havakuzombokanda mapfumo pasi kusvikira vapiwa mari dzavo dzavari kuitwa old nekanto dzinosvika kuma27 months. Vada vatanga vapiwa mari dzavo idzodzo dzemasalari arial dzavakashandira. Havasati vautaura nyaya nezvenyaya dzematerminal benefit kana nyaya dzeretreatment package kana nyaya dzimwe, vari kutaura nezvenyaya dzemari dzavakashandira pakutanga. Saka vari kuti havasikandiswa mapfumo pasi nekusungwa kwavakaitwa uku. Vacharamba vachienda apo kusvikira zvanaka.